Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 Mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana. MDC Alliance inoparura urongwa hwekukwezva vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato iri. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachiri kungoramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana 254, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMidlands neZuro. NeZuro kwekare vanhu vanoita makumi matatu 30 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera ine vanhu makumi matanhatu nevana 64 vafa nechirwere ichi, kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemumwe 8561, vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi maviri nevatatu 8023. Mukupera kwesvondo, National Council yebato reMDC Alliance yakaparura urongwa hwekukwezva pamwe nokunyoresa vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato segadziriro yesarudzo dzegore ra2023. Mutungamiri weboka revechidiki muMDC Alliance vaObey Sithole vanoti urongwa hwavo hwekukwezva nhengo itsva hahuna kungonangana nesarudzo chete, asi kuti nekurwisanawo nehurumende yebato reZANUPF nemutoo upi zvavo unobvumidzwa nebumbiro remutemo wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaSithole pamusoro penyaya iyi.
Nyika ino mamiriro yakaita inoda zano rinonunura matambudziko atinawo. Saka nekudaro papera weekend iyoyi takanolocha tinotiyo 1 million campaign. Asi ndoda kuti ikorekte zvishoma. 1 million campaign haisingori badzi 1 million campaign ikunoti tiugadzira maelections, asi ugadzirira kurwisa hurumende yeZANUPF nenzira ipi zvayo. But tinenge tichida vanhu vazhinji, so tiri kutanga kunota kuti vanhu vawande kunosvika pa1 million. Zvatichazoita nevanhu 1 million vavo hatisisarudzo badzi, asi tichavashandisa kune nhunha dzedu zhinji kugadzirisa ramangwana redu. Angava mademonstrations chaivo, it is a signal yekunoti tinenge tine vanhu veruzhinji rwakaita saivoro. Hongu sarudzo dzichauya, asi tiri kuti pakati panhasi kusvika panoya sarudzo hazvigoni kutingofunya chisero tigumbate maoko edu tisina kurwisa hondo rusununguko rweshanduko munyika yeZimbabwe, tisina kurwisa kutambudzika kwedu, tisina kurwisa kusungwa nekushungurudzwa kwevana veZimbabwe. So tiri kuti titsvambe, uye ibasa ratinaro kubva nhasi kudzama tichienda kusarudzo dzinotevera, tirambe chiripo tichitaura namazwi edu, tichitaura nemabasa sekutendera kwatinoitwawo nebumbiro romutemo kuratidzira kana tisina kufara nezvinge zvichiitika munyika yeZimbabwe.
Zvamatsanangura zvinhu iri zvamuri kutaurira veruzhinji kuti vazive vasati vapinda mubato renyu, nokuti vamwe vakataurwa kunzi tiri kutsvagirai kuti tinge tichizoita zvakawanda zvinosanganisira kurwisana neZANUPF wanofunga kurwisana kwemaoko.
Ah, bodo. Isusu sebato tagara zvemirizhonga hatiwaniki kwazviri. Hondo yedu huru yatorwa naye ndeyekutopedza mirizhonga munyika yeZimbabwe. Mungazivaini kuti history inotaura pachena. Kuti nyika ino yeZimbabwe yatambudzika ruzhinji kubva even independence chingouya. Mirizhonga chinhu changachitika munyika muno pachichibva kuhurumende iri kutonga. So isusu kana tichinogadzirisa nyika ino hatirwisi hurumende nemirizhonga.
Muri kuzoita urongwa huku nenzira dzipi dzamunenge muchizopinda nadzo muvanhu?
Zvatichaita isusu, takaona isusu kuti vechidiki vanowanikwa kunzvimbo dzose dzose. Mungava mumadhorobha, mungava mumaruzevha, vechidiki variko. Saka isusu tine urongwa hwekuti tichafamba tichipinda paimba yoga yoga, kungava kumaruzevha, kungava kumadhorobha. Tine shoko ratiri kutaura rezvinhu zvatiri kunomiririra. Nokuti chinounza vanhu kuti vagone kufamba pamwe chete nesu inhau yekunzwisisa kuti zvamuri kumiririra ndozvinhu zvavanodawo. Chekutanga inyaya mabasa. Tiri kuona kuti muno munyika yeZimbabwe vechidiki vazhinji kunyange vakadzidza sei zvatopota shasha dzefundo vazhinji vana mabasa. Tabva taona kuti dambudziko riri kubata vechidiki. So mukufamba kwatinenge tichiita ishoko ratinenge tichifamba naro kuti zvatisina mabasa zvakafanira kuti batane pamwe sevechidiki kunounza mabasa mune ramangwana. Ndikataurawo zvekare nyaya yekupanana kweminda yatikati land. Munonzwisisa imi kuti kuno makaitwa chitonzi land reform makore apfuura. Asi mukada kuzvicherechedza vazhinji vakawana minda iyoyo vaiva vakuru vakanga varimo muZANU-PF. Vechidiko zvavo vari munyika yeZimbabwe vashoma vakawana mukana iwoyo. Chimwe zvechatinge tichifamba nacho inyaya yeutano hwevanhu munyika yeZimbabwe. Mungaona imi kuti pari zvino utano kana kuti health system yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka. Ndingango ndo zvimwe zvezvinhu kana ndo mamwe emashoko atichange tichifamba nawo kuudza vechidiki.
Mutungamiri weboka revechidiki mubato reMDC Alliance vaObey Sithole vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Nezuro vaTrump vakazivisa kuti vachatangidza kuita misangano nevanhu mumatunhu eAmerica vachivaudza kuti sarudzo dzakabiwa. VaTrump vakatoendesa nyaya yavo kumatare edzimhosva mumatunhu matatu, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vaTrump havabudiriri sezvo pasina humbowo. Ukuwo vari kunzi vakakunda musarudzo iyi vaJoe Biden vatotangidza kuumba vanhu vavachashanda navo muhurumende yavo. Nezuro vaBiden vakadoma chikwata chenyanzvi mune zveutano chicharwisa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kubvuma kana kusabvuma kwavaTrump kuti vakakundwa musarudzo hakukonesi kugadzwa semutungamiri wenyika munandira kwavaBiden. Tabata zvekare muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze kuti makakatano aya akamira papi zuva ranhasi.
Vamira yazvedero ndezvekuti vaBiden vakanzi ndivo vawina maelections kunyanya neAssociated Press vamapepa vanoongorora zvakadzama kudarika isu hwedu vanhu vachiona kuti nyange zvazvo mavhoti achiri kuramba achiverengerwa achiverengwa mberi achienda hapasisina chichabuda mukuverengwa imomo chichaita kuti vaTrump vahwine. Saka pari zvino vaBiden vakatotanga basa rokugadzirira kuzogadzwa musi wa20 January nokuti ndivo vakanzi vahwina mavhoti avo adarika ari vaTrump zvakanyanyisa. Saka ndivo pazviri ike zvinezvi.
VaTrump vanobvuma here kuti vakakundwa?
VaTrump semunhu wakatanga kutorambira maelection acho asati aitwa vanoratidza kuti vacharamba vachirambira vachiti ndakabirwa, asi handizvo zviri mutsika dzesarudzo yeAmerica.
VaTrump vanoda kuti matare edzimhosva adini?
Chinangwa chaVaTrump ndechekuti matare edzimhosva avone pavanoti apa ndo pakaipa apa, zvokuti vaidzive kuna vamwe vanhu vakafa vakavhota, zvekare kuna mamwe mavhoti akazosvika ayawo kuposta aya zuva racho rokuvhota radarika. Saka chinangwa chavo ndechokuti wedari redzimosha vati mavoti wayo avonekwe kuti ariko here akasvika sarudza yapera avonekwe kuti ariko here mavhoti avanhu vakafa akavhotewa agorashwa iwavo kana arashwa iwavo ivo vozoita mukana wokunzi ndivo vahwina asi damaonero angu nokunzwa zvinotaura nyanzvi dzemitemo zvinoratidza kuti aiwa hapana nyaya inotaura vatrump nokuti havasati vabuda nouipo hwobudisa umpowo chaihwo chaihwo saka havana umpowo hwokuti ndizvo zvinoitika muamerica
zvino profesa masocha kana takatarisa zviri kuitwa navatrump izvi zviri kuitei kuchimiro cheamerica mumaziso edzimwe nyika
zviri kushatisa zita reamerica chaizvo kuita sokuti ndiwo magariro aamerica okumira musarudzo zvekare kana vava kuzoenda kune dzimwe nyika america ichitiritana sekunana zimbabwe kuti itai musarudzo dzakachena vezimbabwe vanobva vazoti voaiwa imi toinoita zvakani zvakani asi chiri kukangamwa vateereri chandioda kuti vanatodzisa ndechokuti chii vatirambisi kuziva kwenyu munhu waingorerekera kunhema munhu waingochema chema nokuita saka zvavari kutaura izvi ruzhinji rwezimbabwe zvokuti kuamerica kune sarudzo dzinomirwa inhema hakuna sarudzo kuna maindernational observer ari muno muamerica sokungoita sokuuya kwaanosiita kuzimbabwe ndivo vanotonyanya kuona ivavo hakuna umbowo hwanzi hwabuda kuti kumaamerica sarudzo dzinoita dzokubirana ivo vatrump pachavo havana umbowo hwavati vabudisa
kana vatrump vachiramba kubvuma kuti vakakundwa chii chinoitika apa
chinoitika ndechokuti vanopiwa nguva yavo kumatarenzi mhosva matarenzi mhosva anobva aisa nyaya iyi pamusorosoro yobva yokasira kugarirwa pasi yagarirwa pasi iyo nguva yacho ikapera kupera kwana December uku panofanira kugadzwa musi wa20 January hauzofo wakachinjwa kuti vabiden vagadzwe kuinda muchigaro chacho ichi saka mitemo yemuamerica ichatevedzerwa zvekare kuita kwavari kuita kuenda ukoti kuratidza kuti system dzomuamerica dzinoshanda
saka vabiden vanogona kugadzwa zvavo kunyange vatrump vachiramba kubvuma kuti vakakundwa
chaizvo vabiden vanogona kugadzwa chaizvo ende namaonero atiri kuita zvavari kuita izvozvi kubvira nhasi chaiye vatofoma ofisi yavo yapresident elect vari kutoita zvavanofanira kunge vachiita panguva ino kusvika musi wa20 imomo musi wa20 January wavachagadzwa iwoyo saka hapana chinozombofa chakavakonesa asi mutemo weamerica bumbiro romutemo weamerica rinoti purezidendi mutsva une ziva rake rakatarwa risingazombofi rakachinja iroro
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Vanhu vakawanda munharaunda yedombo shava vari kuchema muzvina bhizimisi wechidiki Genius Kadungure aizikanwa nezita rekuti Jinimbi vachiti aibatsira zvakanyanya munzvimbo iyi. Kadungure akashaya nemusi wesvondo mangwanani munjodzi imumugwagwa Borodel muHarare. Mutauriri wemhuri yaJinimbi vaDarlington Kadungure vanoti mutumbi waJinimbi uchavhenekwa naivana chiremba nhasi uye ari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera kudomboshawa. Mukuzeya nyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye abata mumwe mugari wedomboshava muzvare Chido Gatsi.
Isusu Genius taingomusi yose kuziva kunongoitwa vanhu pasocial media ari munhu anofara uye ari munhu anoda zvekufara nekunwa doro achiita mashampeini mashampopo ake but isusu kwedu kudomboshawa Genius aita akauya pashowground pagrowth point aipinda mabhavu achivharisa madoo obva akubvunza kuti doro rawinaro nderemari madrinks awinawo nderemari mawhisky ari mushofa awinawo nderemari obva kumpa prize Genius aisiya abhadhara doro iroro ende aisabhadhara zvindiri kubhadhara shamwari dzangu ndiri kubhadhara hama dzangu aingoti munhu ese ari kupinda mbava muno machi ndiri kuda doro whether unomuziya whether amuziye whether Genius wacho anoziya munhu iye aingoti munhu ese ari kuda doro ngaamwe doro munhu ari kuda arinwa drink ngaamwe drink nenhau yedelta kuti panodiwa maemptis aibva ati munhu ngaauya nemaemptis ake ende achitongopa munhu chero waasingazivi anhu apedza izvozvo aibva atinga kana 50 crates edoro nemadrinks achitishi ndezvekuendesa kumba kuna nababa kuna namai kuza nababa nanamai havakwanisi kuti vaye kuzosarira vari Growth Point oendesera kumba kwavo kuitwa party kuvabereki vake nehama dzavo isaizi yaumba kwana Genius kuchiitwa 1 week yeparty.
Imi vemunharaunda imomo memudombo shava mucharangarira sei vaGenius Kadungure?
This Christmas aminoti zvinenge zvakamira sei because isu taitogoza kuti every year muswa 24 December Genius anozotengera munhu ese madrinks and anga ari munhu yekuti atingati aita zvekufaira kana kuti anga aita zvekushamisira asi taitongoza kuti munhu anozvifarira and anga ari munhu angani atinoti charisma who is very charismatic saka hamen tirikungonzwa kuti tarasikirwa tirikutongonzofila the gap yekuti pane munhu aenda mucommunity because chokwadi ndicho kuti he was a great guy and aiti pese paanosvika panenge pane mufaro vanhu vanenge vachingofara achingonakidzwa izvo zvekuti vanhu vanenge vachimutera zvamunongoona pamavhidhiyo vanhu vachimutera motikari dzake vachidaona motikari dzake vachingomuti mudhara mudhara ndozvaaingofarira.
Mumwe mugari wedombo shava muzvare Chidogatsi ange ari parunare kudombo shava naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Pepa nau reChronicle rinoti varairidzi havana kuenda kubasa nezuro pakavhurwa zvikoro. Richiti vabereki vazhinji vakadzokera nevana vavo mushure mokuona kuti hapana zvedzidzo zvaizoitwa. Daily News rine nyaya inoti hurumende yava Munangagwa ine tarisiro yekuti vaJoe Biden avo vanonzi vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vachaedza kugadzirisa ukama neZimbabwe. Herald rinoti aizikanwa zvikuru nenyaya yemitambo Lazarus Gringo Bora achachengetwa kumusha kwake kwaRukweza kwaRusape nemusi wechina. Boora akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Akadiku makadiku ndoitwa tirinzi. Vatrambavo vangabvume kujiwa ngavabvume kujiwa vaBiden muofisi vachida vasingadi.
Studio 7 uko toti makadiko mose makorokoto avaBiden makorokoto vemuno muZimbabwe devaitawo saizvozvo.
Mamuka sei pa Studio 7. Situation yemuri masiku zedino rwadza. Tangova back to 2008 situation yekuti maticha vasingaendi kuchikoro. Dambudziko riripo ndekuti iyeye aripo iyeyo anonzi Munangagwa. Ndiye akatozvikonzeresa even kuma 2008 because ndiye akarambira kuti Mugabe aite hand over power kuna Tsvangirai. And this time around futi wazvipama futi saka tinotorine dambudziko guru because uyu murume anonzi Munangagwa uyu anokuza kuti kana kuchifiwa ngakufiwe isu hapana kwatinoenda. Ndo statement iri pamoyo pake chaipo chaipo muchiona nyika iko inochiwedzera kuita marengenya. He doesn't care, never.
Makadi vashamarari veStudio 7 pamwe navatereri, ndinoda kutaura zvangu pamusoro penyaya yamuzvare Rusayawo rokuti vanogumbira kuti vapiwe goridhi ravo. Kuvanogozodaro sei nekuti vakamboti vakatora bhegi risiriro? Kuvadii kudzosera murudzi webhegi rake? Vanovatamba nepfungwa dzedu. Inyaya iyi inondofungwawo kuti magota anotonga nyaya iyi asitomboita uori kana munhu uye anofungwawo kutotongwa zviri pamutemo zvakakodzera nemhosva yake. Ngavarege kumuregedza munhu vakadira havana zvavanogadzisa zvakafanwa ndiro bazi rinoona nezveuoro huri kuhoitika munyika. Ngavadorege basa rake bhozi. Vautotambudza mari nofungwa kubhadhara vadzidzisi nevakoti kuchipuwa vanhu vanotoita zvokutotamba nemari yenyika.
Kadiko vashamarari vestudio 7 nevatereri vestudio 7. Tautauro panyaya ya Henrita iyo. Yekuti arikuti akatora bhegi risiriro. Akaritora kupi? Iye akabuda mumba make. Akaritora papi pacho bhegi risiriro. Vangu vari vangani achibva naro kupi? Akanga ariisa kumba kwake ikoko kuti azotora bhegi risiriro ndiani. Ngaarege kutaura zvepanyepo zviri pachene izvi. Ngaazive zvavaida kuita kuenda kuDubai negoridhi. Pekuti angaingaona kati ndakatumwa naali negoridhi iroro. Nhasi akutaura kuti akatora bhegi risiriro. Ngaarege kutaura zvekunyepa.
VaBiden zvavapinda kudai so takutotarisirawo kuti zvinhu zvinofamba musha. Asi panyaya yemasankishen apa aiwa ngavasamboda kuchinja pfungwa sedzavatrump ngavaramba vakaita savatrump nekuti Zimbabwe ukada kutamira kuti kodzero dzevanhu chaiko chaiko hadzisi kuremekedzwa asi ndopaunawo munangagwa achiti masankishen they should be uplifted without condition but iwo they were imposed with the conditions so izvo tisi kuzvifarira tikada kutaurawo kuno gokwe tiri kunyanya kuafektiwa fanika unoona varimi tichipiwa grosari ivo ndo vanoda mari ndo vanozva kushandisa mahari manje vana munangago tana chiwenga unozoona ungoti zvakaoma ndopaipaipa tichitaura takapemberera ngozi tichitichi mudzimu kudana ng'anga neinonyenga mai so iko zvinowo takutarisira kuti vachamisa devauyawo.
Muchikambu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yePfizer nezuro yakazivisa kuti mushonga wayo kana kuti vaccine wekudzivirira coronavirus uri kuratidza kuita zvakanaka mukudzivirira coronavirus muvanhu. Pfizer inoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vakapiwa mushonga uyu vakakwanisa kudzivirirwa kubva kuutachiona hwecoronavirus. Mukugadzirira nekuongorora mushonga uyu, Pfizer inoti yakashandisa vanhu vanoita zviuru makumi mana nezvina 44,000 uye hapana akarwariswa zvakanyanya nemushonga uyu, ichiti ichakumbira mvumo yekutangidza kushandiswa kwemushonga uyu pakupera kwemwedzi uno. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti pachine kuva refu kuti mushonga uyu utange kushandiswa, vachiti pachine zvakawanda zvinofanirwa kuongororwa mushonga uyu usati washandiswa.
Mavaccine coronavirus ari kugadzirwa nemakambani akati wandei. Ndingati muchirungu tingati tasvika kuadvanced stages, kureva kuti tapachinhano chekuda kunopedzisira pane mamwe acho. Ari kumberi uku asvika kwekuti andopedzisira kutestwa kana kuti kuongororwa kuti aonekwe kuti anoshanda zvakanaka here. Kuti vaccine igadzirwe izonzi yaongororwa ikaonekwa ikatenderwa kushanda, manormal vaccines anotora makore anogona kusvika kana gumi chairo. Asi munoona kuti COVID-19 ari kutarisirwa kuti achatora less than 2 years kubva painonzi preclinical analysis.
Mushonga wePfizer watiri kuramba tichinzwa nezvawo wakamira sei?
Tikatarisa mushonga wePfizer wavari kugadzira nekambani yavo BioNTech imwe inobata nekuinosvika nekuBritain, vakatesta kana vakaongorora vanhu vanosvika 43,000 vakapiwa vaccine iyo inomba iyoyi. Asi ongoro yatiri kuita yatinoti isusu early indicative data, kureva kuti uchapupu hwekutanga hwatiri kuona kubva kuvanhu vashoma shoma vanenge vachitevera kushandiswa kwemishonga yekuti vaone kuti haisi kukuvadza vanhu here uye iri kuita zvainotarisirwa here. Data iroro kana kuti umbo ihwo huri kutiratidza kuti mishonga uyu nhomba iyi yePfizer inokwanisa kubatsira vanhu vakawanda chaizvo zvinosvika kuma 90% kuti kana vakazosangana neutachiona hweCOVID-19 chekutanga vanodzivirirwa kuti COVID-19 isavabata. Kana yapinda mumwiri mavo, ikakwanisa kupinda mumwiri mavo, vanenge vati vane masoja anokwanisa kuirwisa achiuraya nechimbi chimbi. Uye vanhu vese vakati vapiwa mishonga yepari zvino hatisati taona anoti maadvesi reaction kana kuti hatisati taona varwarisa kana kuti vakuvadzwa dzingava nhengo dzemukati memwoyo mewiri yavo. Hatisati taona vati vakuvadzwa nenhengi nevaccine iyi. Zvinoreva kuti pari zvino iri safe uye inoratidza kushanda zvakanaka yatinoti efikasi. Saka zvese izvozvo zvinhu zvakanaka chaizvo.
Tingatarisira zvakanaka here pamushonga uyu?
Ngati muchidimbu mazwi akanaka abuda kukonenge kupfizer nekuti anotiratidza kuti tiri kuita progress. Ndingade kuti vatereri vazive kuti Pfizer isiriyo chete ine mushonga uri kutaridzwa iwoyo wenhomba. Pari zvino pane mavaccine anosvika gumi ari kusvika asvika mufinal stage iyoyo yephase 3 clinical trials. Mavaccine anosanganisa AstraZeneca iri kuitwa neOxford University yekuBritain, Moderna yomuno muAmerica, CanSino yokuChina, China Institute of Biotechnology, then Gamaleya yokuRussia, then Janssen yeJanssen and Janssen. Janssen yeJanssen Janssen ndoda kuti vatiri vaziye kuti yakasiyanei nedzimwe dzeseeds nekuti ndiyo chete pari zvino inoshandiswa jekiseni rimwe chete. Dzimwe dzese nhomba idzi unoti ukabayiwa sanhasi wotongomirira mazuva anokwana 28 kuti uzobayiwa booster kana kuti imwe yechipiri kuti nhomba yacho inyatsokubatsira zvakanaka. Asi yeJanssen and Janssen ndiyo chete pari zvino inobayiwa kamwe chete. Hatiri kuona kuti iri kubatsira. Ese waya ari tira ndataura asvika mufinal phase yeclinical trials.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Chikwata cheZimbabwe chemaMighty Warriors chabuda mumakundano egore rino ECOSAFA Cup umo chaimbotonga makore apfuura. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charohwa 1-0 zvichitevera kurohwa zvekare 1-0 neTanzania mumutambo wavo wekutanga. Kunyangwe hazvo chikwata ichi chabuda mumakundano aya, vatungamiri vacho vanoti vari kushandisa makundano aya kuvaka chikwata chitsva icho vari kutarisira kuti chichabudirira kuenda kumakundano e-2021 Olympic Games. Zimbabwe yanga iri mugungano kana kuti Group C. Makwikwi aya akatanga musi wa 3 mwedzi uno achipera nemugovera uno. Zimbabwe yakambosimudza mukombe uyu muna 2011 iri pamusha. Zvichakadaro, maWarriors arikutarisirwa kusimuka mangwana akananga kuAlgeria kumutambo we-2022 Africa Cup of Nations uyo uriko neChina. Zimbabwe yaunganidza vatambi vakawandisa vari kubva kunze kwenyika kusanganisira Knowledge Msona, Kama Billiard, Tendai Darikwa, Jordan Zemura, Tino Kadewere, Marvelous Nakamba na Teenage Hajebe. Avo manager wavo va Wellington Mpandare vanoti vachaita basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvo ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Tombotarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chema Chevrons chiri kupedzisa kushanya kwacho kuPakistan mutambo wacho wekugumisira wemat20. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.